Kana paya paya, pamunopura mandongorera. Aiwa vure nzira apa ndinofa mamzimu noyera ndakagara zvako kazi munyongo nawakainonokera tienda kushondo zvangu navamagara zvinamatira.